mukuongorora kwakaitwa necampaign yakabatanidza maorganizations akati wandei inonzi Pay You Deliver, tichitsigirana nesangano reDone Church Aid. Pakaonekwa kuti kuchidzana kwevagari nemaguta kuri pasi pasi kusvika pachidimbu chingaite 25.8%, zvichibuditsa zvakare kuti hapana mashoko akakwana anofambiswa kubva kumaguta achienda kuvagari. Zvakaonekwa kuti ndiyo nzira zhinji yaitisa kuti vagari vazhinji varege kupindira mune kuonekwa kwemabasa nekadzo. Saka vazhinji vanongosiya zvakadaro vasingakudi pachena kuuya kuzotyidzana nekanzuro yavo vachiti havawani mashoko akakwana. Zvimwe zvakabuda muhurukuro idzodzo zvakaratidza kuti vamwe vagari vazhinji hawazi vanhu vane chido nezvinoitika mumakanzuru. Zvakabuditsa pachena kuti nyaya yekuwanikwa kwemashoko yatingati information yakakoshesa zvikuru kuwandudza ukama hwemugari nekanzuru yeguta rake.
Ongororo yamakaita iyi yange iri pamusoro pei? Makanga muchitsvage chii?
Paongororo yatakanga tichiita yeWe Pay You Deliver campaign, takanga tichinyanya kuongorora zvinhu zvingaite zvisere muguta reBulawayo, reHarare, reMasvingo uye Mutare. Yanga iri pamusoro pezvinhu zvingangoite zvisere munyaya dzemagariro evanhu mumaguta, dzinosanganisira ukama hwemugari nekanzuro yake, ukama hwemugari neResidents Association kana kuti sangano rinomirira vagari kudhorobha raanogara, nyaya dzedzimba, dzedzidzo, zveutano uye nyaya dzekubhadharwa kwemitero nekushandiswa kwemari mumaguta. Tichitarisa zvakare nyaya dzekuti nyaya dzeutano, sanitation nehygiene. Ndizvo zvikuru zvainyanya.
Chakaita kuti paitwe ongororo ichi?
Zvakange zvaonekwa kuti mukati memaguta omo, mukati memaguta muZimbabwe, nyaya dzekuwaniswa kwemabasa eruzhinji dzatingati public social service delivery dziri kuderera zvikuru, uye vagari vazhinji vane zvitsutsumo, vane zvinhu zvavari kuchema nazvo kuti maguta avo haasi kugona kupa mabasa kune veruzhinji.
Chii zvamakabuda nacho apa?
Izvi zvakaita kuti takabatana masangano evagari nemamwe masangano emadzimai, takasvika panguva yekuti ngationgororei kuti zvii zvinomboitika panyaya idzi pakupiwa kwemabasa eruzhinji kuti vagari vawane maservices awanoda. Saka foro yakanga iripo yekuda kuonesana kuti zvii zvinombonyatsoitika mupfungwa dzevagari vanowana maservices kubva kumakanzuro, uye ukama hupi huripo pakati pevagari nemasangano evagari acho, uye panyaya dzemitero zvinombofamba sei. Saka ndizvo zvakazoita kuti tipinde muHarare, muBulawayo, kwaMutare nekumasvingo tichiita ongororo iyi. Takataura nevagari wakati wandei vanosvika 7051 tichitarisa Zimbabwe yose.
Muchidimbu mungandiudzawo here? Ndinoziva kuti makawana zvinhu zvakawanda. Mungandiudzawo zvamungati top 5 zvinhu zvishanu zvikuru zvamakawana muongororo iyi?
Pakabuda pachena kuti ukama hwemakanzuru nevagari vanobhadhara mari uri pasi pasi, chikamu chingangoite 25% kana kuti 26%, chewanu wagari wazinji hawana ukama wakanaka ni makuta sikipa pakushaikwa kwe information chechipiri chakanyanya kubuda ipapo ndeche kuti mabajeti emakuta mazinji wagari wanoita 74% wakaona kuti mabajeti mazinji anogadzirwa nemakanzuru hakuti tutachena shidoze wani kuti mabajeti haya anofanirwa kunge achishandurwa magadzirirwa aanoitwa zvakabuda pachena futi zvakare kunyaya dzemvura kuti wazhinji hawawani mvura kumaguta kwavanogara uye mukati memadhorobha uku wagari vari kutsutsumwa pamusoro pemari yemitero yedzimota yakatorwa neZimbabwe National Road Authority Administration iyo yaibatsira maguta kugadziriswa kwemigwagwa wagari wazhinji wakabuditsa pachena kuti wanofunga kuti iri ibasa rinofanirwa kuitwa nemakanzuru kunyaya dzedzimba zvakabuditswa pachena kuti uori mukupiwa kwenzvimbo dzekuwatira dzimba ndo chinhu chikuru chatadzisa kuti wagari wazhinji watadze kuwanawo pekugara zvimwe zvakabuda mudezvekuti maskims anoita kuti vanhu wawane dzimba ari kukonzeresa zvakare kuti zviremere wagari uye nyaya yemutero unoshandiswa kugadzirisa nzvimbo dzekuti vanhu vaise mastens yakati kwirei zvisingagonekwi nevagari vazhinji zvikabuditswa zvakare kuti vagari vazhinji vane mukana wekuwenhengo dzemaresidents associations asi hawaziwi kuti maresidents associations acho anowanikwa kuti hawazivi kuti vanojoina ipi yacho uye vagari vazhinji vakanga vachitarisisa vachiona kuti hawatoziwi kuti zvii zvinofanirwa kunge zvichiitwa nemaresident association izvi ndizvo zvikuru zvakanyanya kubuda muresearch iyi
iko zvinezvi maita ongororo iyi mukabudisa bhuku pamusoro pezvamakawana moita sei nazvo
iko zvino sesangano reHarare Residents Trust tichange tiine musangano watiri kuita mangwana muHarare umo tichange tichikurukura nevagari nemastakeholders akasiyana siyana tichiaratidza zvakabuda muresearch iyi isu tiine chinangwa chekuti zvichabuda ipapa zvichaunza hurukuro dzichaita kuti tifambire mberi nekuwandudza ukama hwemaguta nevagari kuwandudza mabasa anopiwa weruzhinji nemakanzuro uye kuwandudza ruzivo nekuwanikwa kwemashoko kana kuti information kune weruzhinji nekuti zvakaonekwa kuti ndiro dambudziko guru riri kutadzisa kuti mumaguta musawe nevanhu vazhinji vanosimuka vachitaura nyaya dzematambudziko avo pakuwanikwa kwemabasa eruzhinji saka tiri mubishi rekuedza kuda kudzidzisa vagari kuti wave neruzivo kuti iongororo iyi ndeyechokwadi yakabva muvagari uye inoda kuti iwandudzwe wazhinji vasiwe kuti izvi ndozvezvimwe zvakabuda mutsvagurudzo yatakaita takabatana masangano akasiyana tiri pasi pe we pay you deliver campaign.